manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri. Tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 26, 2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mukango mukamakanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepeya pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uchitotanga marents and staff vanhu vanenge vasina mari handionese kuti zviri justified.
Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Asi hurumende ichiti hapana chayatadza sezvo zvikoro zvaifanira kuvhurwa musi wa28 chikumi uyo wakadarika kare. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vakawana vanoti hurumende yakavapa nguva shoma yekugadzirira payakazivisa nezvekuvhurwa kwezvikoro nezuro sezvo vanhu vakawanda vasingagare vaine mari nguva dzose uye kuri kupera kwemwedzi apo vanhu vanenge vachibhadhara marendi nezvimwe. Mumwe wevabereki ava amai Gloria Kapuya vati vapiwa nguva shoma yekugadzirira.
Mukango mukamakanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepeya pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uchitotanga marents and staff vanhu vanenge vasina mari handionese kuti zviri justified.
Mumwe mubereki vamunashe mugari vati hapana chiri kuvhurwa sezvo hurumende iri kungoda kuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro asi pasina kudzidzwa kuchaitwa.
Mchivureya kuti tikwanise kungonobhadhara school fees then movhara inga ndione chikonzero chokuti vana vadzokere kuchikoro gore rinoiri ngavagare semagariro avakaita because hapana chinhu chiri kuvhurwa.
Mutauri wesangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union vaGoodwill Chaderera vati hurumende inoita fungira mumoyo rwendo rwembwa isingazivise vamwe vane chekuita nedzidzo munyika. Vataderera vati hurumende yakavanyengedza kuti vaite musangano asi haina kuzotora pfungwa dzavo dzekuti zvikoro zvivhurwe pakati pagunyana paita gadziriro yakakwana.
Nekuti vakambotideidza veMinister of Primary and Secondary Education istikati dama zvadei kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15 zvinoivo vabva vati kasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manumbers ari kudzika evanorwara evanofa asi hatidi kuti isusu tizochema ramangwana tava kuyeuka bako taniwa. Nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemo.
Asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chekuchema sezvo vabereki vadzidzisi nevadzidzi vaingoyambirwa kuti vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro chero nguva. Vandoro vati pamusoro pezvo zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa musi wa28 chikumi asi zvakamiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19.
Kubva muna musi wana27 chikunguru tatone mamwedzi dzakati wandei tichingotaurira vabereki kuti gadzirirai kuti zvikoro zvichavhurwa. Saka tikatarisa tafanange takavhura musi wa28 chikumi tichingoti gadzirirai kuti zvikoro zvinovhurwa zvinezvi takuenda mana gunyana. Saka inini handizozivawo kuti taifanira kunge tichitiregedzera kuzvitaura kuti gadzirirai sevagari vaigaraifanangana zvizva kuti
Vandoro vati apasati pave nezuva rekuvharwa kwezvikoro vachiti munyori mubazi rezvedzidzo achazivisa nekufamba kwenguva.
Aiwa, closing date richaanonswa permanent secretary. Munyori mukuru achapinda sekina achanaunza.
Vanorwira kodzero vanoti Zimbabwe iri kuvhura zvikoro pasina gadziro yakakwana uye muzvikoro musina zvikwanisiro panguva iyo nyika yakatarisana nedenda recovid-19. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Ndege yanga yakatakura vanhu vanomwe vakadzingwa kuBritain yamhara panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nhasi mangwanani. Vanhu ava varamba kutaura nevatori venhau pavaburuka mundege iyi vasati vaendeswa kuZipa mukudhawendeo pedyo nedhorobha reNorton, kwavachachengetedzwa kwemazuva 10 maererano nezvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanenge vachibva kunze kwenyika vanombogariswa pavo vega kwemazuva 10 vachionekwa kuti havana chirwere checovid-19. Mukuru anoona nezvevapoteri kana kuti Commissioner for Refugees mubazi rinoona zvougaro hwevanhu vatotamire pitiri vavi vati panguva iyo vanhu ava vakachengetedzwa kwemazuva 10 ivo vachange vari mubishi kutsvaga hama dzavo.
Vachibva pano vachaenda kuZipamu uko vachanogarapo mazuva anokwana 10 vari pamukwarandaini. Kana vabva imomo vachazoenda kumisha yavo kubatanidzwa nehama dzavo. Saka pari zvino bitini pari zvino nepavachabuda tinenge tichizama kunzwa kuti hama dzavo dziri kupi, kuitira kuti vamwe vanenge vane nguva vasina zivi kuti hama dzavo dziri kupi. Saka basa redu nderekutsvagurudza kuti hama dzavo dzei dziri kupi, kuitira kuti vakwanisa kunge vachizobatana nehama dzavo kana vabuda mukwarandaini. Asi kana vari mukwarandaini havabvumirwi kumavisitas. Mavisitas anozouya after kwarandaini.
Mashoko avatiri vavi anouya mushure mekunge bepanhau rekuBritain reThe Independent raburitsa nyaya yekuti vamwe vakadzoswa munyika mwedzi wapera vachibva kuBritain havana pekugara uye vari kurarama vachiita zvokupemha mumigwagwa. Bepanhau iri rinotiwo vasori vari kushungurudza vamwe vevakadzingwa kuBritain ava, kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe yakabvumirana nehurumende yeBritain kuti haisi kuzoshungurudza vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Mudhancuve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Zvichakadai, amai tambudzai Chirova avo vanga vauya kuzotambira murume wavo wavati anonzi Adrian Chirova vasingazive kuti havabvumidzwe kumuona kusvika vaburitswa mukwarantini. Vati havazive kuti vachararama sei nemhuri yavo sezvo murume wavo ari anga achivabatsira pakuchengeta mhuri iyi.
Zvakangooma kusazoziva havo kuti kukoshina vanga va marizinzi achona zvakazvifamba sei, but vanhu zvakatotsinakira because nyange mukatarisa nezveekonomi chai chaiyo yakajegwa nevanhu vari kudiaspora ikonomi chai chaiyo, because kuti tinyatsorarama munomuka especially pakazonyatsotanga COVID ndo mahwani chaiyo chaiyo diaspora yakamira nesu mukada kuzvicherechedza vaiti vari kutumira mari vanhu vaivai ende vaiti.
Ndege yakabhadharwa nehurumende yeBritain yasvika nhasi nevanhu ava ndeyechipiri kuuya nevanhu vakadzingwa kuBritain mushure meimwe yakauya mwedzi wapera iine vanhu 14. Kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuBritain kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi, kunyange hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu muBritain ari kupikisa kudzoserwa kwevanhu ava kuZimbabwe. Hurumende yeBritain inoti vanhu vairi kudzinga ava vanhu vakapara mhosva dzakaita kuti vagare mumajeri kwemwedzi inodarika 12, vakapara mhosva dzakafanana nekuponda, kubata chibharo nedzimwe mhosva dzainoisa mubandiko remhosva dzinonzi dzakakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uganda yabvuma kutambira vapoteri vanodarika zviuru zviviri avo vari kutiza hondo kuAfghanistan zvichitevera kubviswa kwakaitwa hurumende pachigaro nechikwata cheTaliban. Uganda, iyo yakatambira zvizvarwa zvekuAfghanistan 51, inoti inogona kuchengeta zvizvarwa zvenyika iyi zviuru zviviri nemazana mashanu. Kambani yemigodhi yeDe Beers yabatana neNational Geographic Society mukushanda pamwe chete mukuchengetedza mvura pamwe nemhuka dzemuBotswana mudunhu reOkavango Delta. Dunhu iri rinonzi riri kuvhiringidzwa zvakanyanya nekushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurimwa kuri kuitwa mudunhu iri. Vanopikisani vanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuita chirwirangwe neZimbabwe Electoral Commission neMatare kuitira kuti munyika musaitwe sarudzo dzekutsiva vakadzingwa mudare reparamende nemakanzuru uye vakafa, izvo zvavanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Chikamu chebumbiro remitemo cheSection 158-2 chinosungira kuti paitwe sarudzo mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana pachinge pabva mumiriri mudare reparamende kana kukanzuru. Asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati sarudzo dzinofanira kumira kuitwa kwenguva isina kutarwa nepamusana pedenda reCOVID-19. Sachigaro weZek, amai Priscilla Chigumba, vakaudza Studio 7 kuti maoko avo akasungwa nekuti vanotevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende. Sarudzo dzinofanira kuitwa munzvimbo dzinodarika makumi masere idzo dzisina vamiriri pari zvino. Kunyange hazvo vanopikisa vakaenda kumatare, nyaya idzi hadzisati dzapuwa mutongo. Vamwe vakaita semutevedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vashanu vaive kubato rePeople's Democratic Party vakadzingwa, asi vakanzi nedare repamusoro vadzokere kudare reparamende. Asi kusvika pari zvino vabiti nevamwe vavo havana kudzokera sezvo nyaya iyi yakadzoserwa kumatare zvakare mushure mekunge mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba kuvatambira. Matare anonzi haasi kushandawo semazuva ose nenyaya yeCOVID-19. Asi vana chiremba vakuru munyika musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti havanzwisise kuti sei vanhu vari kuramba vachinzi vagare mudzimba, iwo huwandu hwevanhu vari kufa nekurwara neCOVID-19 munyika huri kuramba huchiderera zvakanyanya. Vanopikisa vanotiwo nyika dzakawanda musadak kusanganisira Tanzania, Zambia neMalawi dzakaita sarudzo munguva yeCOVID-19 pasina matambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvakaitikawo kuZambia svondo rino, tabata vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaShakespeare Hamauswa uye nhengo yeZanu PF vaGilbert Dzikiti. Totanga nekunzwa kubva kuna vaDzikiti nezvesarudzo dzekuZambia.
Ini ndinoona sekuti izvakaitenderanwa munyika yeZambia nivo vachitedzerawo chisungo chavo cheutano chehealth protocol kuti zvinokwanisika kuti vaite maelections avakaita awaya. Maelections avakaita at the risk of the spread of COVID-19. Tinoona isusu muZimbabwe tingori nenhau yekuti the Minister of Health inopa marecommendations ainopa kana ichinge yabvunzwawo zvakare neveZimbabwe Electoral Commission kuti zvinoita here kuti tiite sarudzo. Asi chiripo ndechekuchengetedza utano hwevanhu chekutanga, nekuti izvo hapana anovhota akafa, tese tinovhota tiri vatano tiri pakurarama kwakanaka. Saka zvazvinoda kudai ndezvekuti vanotungamirira zveutano munyika yeZimbabwe vakataurawo zvavanenge vataurawo kuti aiwa zvaakukodzera kuti vanhu vachiungana kuchiitwa zvichiituko chakaitika semaelections. I don't think kuti tingaita challenge yekuti mabielections aitwe. It's not the ruling party isiri kuda mabielections. It's not the government of Zimbabwe isiri kuda mabielections. It is the environment iri in the danger because of the health complications dziripo related to COVID-19.
Indurai tinzwe vahamauswa.
Pane maelections akaitwa kuZambia, tinodzidza kuti maelectoral management bodies kana akava achiita zvinhu ari independent akazvimiririra vasina kumbunyikidzwa kana nevanenge vari kutonga, anogona kuronga nyaya dzesarudzo mune zvakanaka zvichienderana neurongwa hweWorld Health Organization uyezve nemitemo inenge yakatarwa nedzihurumende dzavo. Izvo takazviona zvichiitika ku nyika yeZambia. Zvinhu zvinogona kuitwa zvakare nedzimwe nyika dzakafanana neZimbabwe idzo dzagara mwedzi akawanda dzisati dzaita sarudzo dziya dzinonzi mabielection. Saka tinoona kuti kana zvinhu zvikarongwa mune zvakanaka hapana chinotyisa kuti sarudzo dziitwe. Tinoona kunyangwe ne pavakaita inauguration ya president mutsva, takaona kunyangwe maleaders emuZimbabwe vanosanganisira vaEmmerson Mnangagwa vachiendawo kuZambia na president weMDC Alliance na Nelson Chamisa vachienda kuZambia, zvichireva kuti vanhu vakaenda kugungano ravainge vachinosangana nedzimwe mhomho dzemuZambia nemamwe vamiririri vemuAfrica. Zvinova zviri zvisina kuva exposa kudenda recovid, nekuti magwaro kufambiswa kwemamitingi munguva dzecovid anga achitevedzerwa.
Vadzikiti, munoonawo senyaya yekukokwa kwavaChamisa nevamwe vanopikisa kuZambia uko paigadzwa mutungamiri wenyika?
Kukokwa kwavaChamisa kuZambia hachisi chiro chinokatyamadza, nenyaya yekuti maumbirwo ebato reUAPND rava hakaende chidima nemaumbirwo ebato ravaChamisa akada kundonotifananei. Pamusana pokuti vaAnderson Mazoka vachivamba bato irori vakavamba vaine support yes the British oligarchy and the western world, zvichiba nokuda kurwisa avo vaiva neutongi wekuti vanofungiwa vaita thrones vakanga vaine socialist agenda. Hazvitishamisiwo zvakare kuti matauri ri kuone mabudirira zvakuita zvakutoita kunge zvonzi kuenda kwavaChamisa kuZambia vawina election yemuno muZimbabwe. Hazvisiri izvo, ngavatarisewo vachirangarira kuti nhoroondo yenyika yeZambia neyenyika yeZimbabwe yakadosiyana.
Petai chirongwa chedu vahamausi.
Kutaura kwavo vachidzikisirawo nyaya iyoyo kunoratidza kuti kukokwa kwapuresidendi Chamisa kuZambia inyaya yavabata-bata zvakanyanya ivo veZANU-PF. Inyaya inoratidza kuti maoppositioni muSouthern Africa anogona kungotevera tsoka dzakambofambwa nadzo neaya avaiti mafrontline states akanga achibatana vachirwisa udzvanyiriri hwakanga huripo hwevapambevhu. Izvozvi zvinoratidza kuti zvakare panogona kuita umwe mukanazve wekuti maopposition parties vanga vari kukukidzana nemaliberation parties vanogona kubatana votoita kuti vakwanise kuunza utongi hwejekerere munyika dziri musadha.
VaShakespeare hamauswa vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance. Manzwa zvakare kubva kuna vaGilbert Dzikiti, nhengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato redare. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Saichigaro wesangano rakazvimirira rinorwira kodzero dzevaive varwi vehondo yerusununguko reWar Veterans Pressure Group vaAmos Gauke vanoti vari kushushikana nekusungwa kwakaitwa nhengo dzavo pfumbamwe nezuro, idzo dzichiri dzakachengetedzwa kuHarare Central Police Station pari zvino dzisina mhosva yadzapomerwa. VaSigauke vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo idzi dzakange dzaenda kumahofisi ebazi rezvemari nezuro vachida kutaura nezvekusafara kwavo nemari dzavari kupiwa pamwedzi woga woga dzavanoti ishoma sezvo dziri mumadhora emabhondi ayo asina uremu. VaSigauke vanotiwo nhengo idzi dzakaenda kumahofisi uku nemugovera vakanzi vadzoke nechitatu, asi pavakasvika pamahofisi aya nezuro vakabva vasungwa uye vachiri vakachengetedzwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navaSigauke.
Makomeredzi vakadai so one on Monday this week vakaenda kuMinister of Finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa 16,000 RTGS which is equivalent to about 100 if not less, kuti muri kuti tosurvive sei imi musingatibhadhari mabenefits akaita semedical and so forth. Zvikanzi nevekuMinister of Finance, kuMinister of Finance vanga vaenda, zvikanzi nevekuMinister of Finance takatonyorawo tsamba kuminister of defense kwenyu UFO under minister of defense, takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest nenyaya ye16,000 iyoyo. Vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho, ndopakaita nyaya dzikanzi nevaya vanga vachitaura, orit mozoya motora, but hatisina kopi yenyu, but mozoya motora musi wechitatu. which was yesterday. Pavakanda Kunotora Zamba and Zuru, Vakamoska, Garuan, Makurza, Vakibato, Avanato, Moskavana officer, not director, Angawa to VMC statue, Vakibato Torwa, the Kakuns of Central.
Vanga ni Vakawanka Ivo Vachitorwa, Nezuru, Uyeje, Vakawanko Vachpomirwa Mosairi.
Apana Mosha Yavatuata ya Torwa, yes, nobody Mosai.
Saka parishi ino hapasati pazikana kuti vachaitwa sei vasungwara.
Hapana chakatadzi. Hapana chakaitika. Hapana anything that. Hapana kana chakati aitwa. Loya haripo many maybe vanga kana 230 pamwe hivi. Ndopacha pavachaisa machaji we don't know.
Vanga vari Amos Gauke sachigaro wesangano rakazvimirira roga rinorwira kodzero dzevakarwa hondo iri sununguko vachitaura naMavlas Mhlanganya wewe Studio 7 vari pa Harare Central Police Station. Remtare rinoti rapererwa nenzvimbo dzekuviga vanhu vanenge vafa izvo zvavakupa kuti vakuru vekanzuru iyi vakurudzire vagari kuti vapise mitumbi yevafi senzira yekuvachengetedza vashaya. Mutoreri wenhau Loida Moyo anochipanyaya inotevera.
Meya weguta Remtare vaBlessing Tandi vanoti guta ravo harichina nzvimbo yakakwana yekuviga vanhu vanenge vashaya sezvo nzvimbo yemakuva yekuyevho yazara pari zvino. Vatandi vanoti nzvimbo yeyovho ndiyo chete yanga ichivigwa vanhu nguva dzose muguta ravo. Vanoti kubva payakazara gore rapera vanhu vave kuigwa kudanga mvura simetri uko kwavakuzara zvakare.
Chekutanga chandoda kuti ndizivise kuvagari kuti hongu nzvimbo iri kupera kunyanya tikazvitarisa mazuva ano nenyaya dzeCovid idzi. Vanhu vari kutisiya vakati wandei. On average tirikuwana maburials anopfuura maybe 10 pamwe pacho mamwe acho ma8 nezvimwe zvakadaro. Izvi tinototenda kubvumirwa kwakaitwa kuti vanhu vakwanise kunge vachifamba nezvitunha kwareducer manumbers iwayo zvakanyanya. Asi hazvisi kureva kuti nzvimbo yedu yekudanga mvura yapera pari zvino zvokuti vanhu havachakwanisi kunge vachienda kunovigana. But tiri kutarisa isusu kuti nekuti inzvimbo isingakuri maboundaries edu anoramba ariwo vatiurasisa kuti vanhu vedu vakaramba vachivigwa ichokwadi nzvimbo yedu inogona kupera.
Vatandi vanoti sekanzuru vachada kugara pasi kuti varonge imwe nzira yekuti vanenge vashaya vakurudzirwe kuti vapiswe senzira yekuchengetedza nzvimbo.
Tinoziva kuti chitendero chedu chinogona kuchiramba netsika dzedu dzemagariro zvinogona kuzviramba. But asi pari zvino ndo imwe matarisiro yataura vanoda havo kunge vachikwanisa kuita zvekupiswa zviya zvinonzi cremation vanokwanisa kunge vachiita zvavo. Asi ikurudziro yatiri kungotarisa pari zvino nekuti kukadazvitarisa pari zvino senyika tiri kuluza nyika yakakunywanda kana kuti ivhura kanyanya nekuvaka dzimba tichingotandavara kana nokuita makuva aiwaya tichingoenda nawo. Yeti tikaita cremation tinogona kuita nzvimbo diki diki yekuisa makuva emthe same time patinovakawo nedzimba paya paya tinenge tichinotora ivhura tifanira kunge tichirima ndotatenge totora tichiisa dzimba. So totorasa dada takwanisa kunge tichivaka tichikwira izvi vanhu patinovigana paya paya vanokwanisa kunge vana semhuri vaya vanochera gomba rakakura mozoti mumwe pasi mumwe pamusoro tozvida tichikurudzira kuti maximize ground redu zvakanyanya.
Asi mumwe mugare weMamutare vaDouglas Clayton Madzanya vanoti pachivanhu zvinhu zvinonetsa kuti mutumbi wemufi upiswe senzira yekuvigwa.
Chekutanga ndechekuti vanhu vane tsika dzavo dzavanoradzika hama nevadi vazenge dzatisiya vanenge vachida kuradzika munhu wavo ari nemutumbi wakakwana. pachurungu etinoti ari fu ari ne full body saka kuzoti omanikidza kana kuti akurudzira kuti vapise mudikano wavanenge atisiya patsika dzedu dzechinyakare zvinova zvinokanganisa kufunga kana nekuteedzerwa kunoitwa tsika dzedu totarisa kudiwe rekanzo kanzo iri kutiwo havasina nzvimbo yekuigavana zvinova zvinoremera kuti irambe ichitsvaga futi imwe nzvimbo yekuti semakuwa saka chikonzerero chekanzo chekuti vanhu vapiswe kusaidikawo kwekanzuro vanenge vachitiwo ivo havana space kana kuti havasina nzvimbo yekuti varambe vachikudza kwekuradzika vanhu saka inyaya iri paivi pekuti kanzuro nevaresidents dai vachigara pasi vaonesana kuti nyaya iyi vanenge vaigadzise sei
guta remutare rava nevagari vanopfuura zviuru mazana mana nevanoraudzira kubva kumisha yesakubva danga mvura chikanga wobos darlington murambi pamastone yevo westly destiny mushamukadzi nedzimwe ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida moyo
mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeamerica Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Kwemakore makumi matanhatu adarika, bazi reUnited States for International Development kana kuti USAID range richishanda nevarinodyidzana naro muAfrica kuunza budiriro munyaya dzezveutano, kurima, dzidzo nemhando dzemoto. Mabasa eUSAID aya aderedza zvikuru wandu vari kurwara nechirwere cheHIV nemalaria uye kunyukura vakawanda kubva muurombo. Mukuru weUSAID amai Samantha Power vakataurawo pamusangano wakaitwa mukupera kwemwedzi wapera weUnited States Africa Business Summit kuti mabasa esangano ravo apawo kuti nyika dzemuAfrica dzimwe neuwandu hwakawedzera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino pavana vari kutanga kuenda kuchikoro. Vakatiwo America haisi kuzodududza pamabasa ayo ekubatsira Africa kurwisa denda reCOVID-19 uye kubatsira munyaya dzematambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze nekurwirawo utongo hwejekerere. Asi amai Power vanoti iko zvino America yave kuda kuti ukama neAfrica huwe hwekutengeserana kwete kuti nyika yavo ingoramba ichipa rubatsiro. Vanoti panofanira kuva nekudyidzana pakati pemakambani emuAmerica neemuAfrica mukuunza budiriro muAfrica kuti ikwanise kuzvimiririra. Izvi ndizvo zvakaunza chirongwa chakaparurwa pamusangano uyu chakanangana nekusimudzira nyika dzemuAfrica dzichishanda neAmerica chinonzi Prosper Africa Build Together Campaign. Chirongwa ichi chinokurudzirawo mabasa ekutsvaga misika yekutengeserana pakati peAfrica neAmerica zvinopa kuti vemabhizimisi vemuAmerica nemuAfrica vasimudzire mabasa avo uye kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. Amai Power vanotiwo zviri nyore kuti nyaya dzekudyidzana dzisimbaradzwe nekuti pagara paine mushandira pamwe pakati penyika yavo neAfrica. Vatiwo ukama hwekutengeserana uhu hunoitwa kuburikidza netsika dzinoitwa nadzo mabhizimisi muAmerica dzinokurudzira kuita basa paine kuremekedzwa kwevanhu dzimwe nyika utongo hwejekerere kwete kuda kuti America iite umbimbi ndoga nekuda kuzowana chouviri iri yoga. Amai Power vanotiwo vane chivimbo neumhizha neumetura hwevanhu vemuAfrica asi vachiti chasara kuita mushandira pamwe kuona kuti zvishuwo zveAfrica zvazadzikiswa asangova mashoko nhando. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti Zimbabwe inofanira kutenga dzimwe nhomba dzakawanda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokonika nemufaro ndinwe New Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isingebele.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ziku 26 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya ku 17 years sebevunyelwe labo kuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abale minyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni ye-COVID-19.
Esikubonayo lapha inxa uhulumende we-UK deporta ama Zimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sithi ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ubudlelwane sokulunga lokhu sikumele sikukhangele ku-context esikiyo e-COVID-19.
Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni namhlanje. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulabantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amane 39,897 abakade sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Ngokuchona kwelanga layizolo lokhu kutsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2,422,256 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,853 bahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelela inani laba kwaba phezu kwesigidi lengxenye 1.5 million asebehlatshiwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe ngumphathintambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa emhlanganweni lentatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedala labaphathintambo bakahulumende elecabinet. Unkosikazi Mtshwangwa uthi leli nyathelo lithethwe ngemva kokucebisana lengcwethi zezempila kahle.
The Ministry of Health and Childcare will employ the following strategies.
Abogatsha lwezempila kahle lokulondolozwa kwabantwana baza kwenza lokhu besebenzisa indlela ezichiyeneyo ezivalisa ukusebenzisana labamankampani azimeleyo, abamabandla ezokholo lwesiKristu, ama universities kanye lezinye inhlangothi zemfundo yaphezulu.
Umnumzana Johane Nkomazana isakhamuzi sakobulawayo uthi kulinyathelo elincomekayo.
Kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya ku 17 years sebevunyelwe labo kuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19. Njengoba izikolo sezizavulwa abantu laba bazayo behlangana vele, so hayi into enhle kakhulu le.
Okungumqondo osekelwe ngumnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare.
Andiluboni luludaba olubi nxa ingcitshi zabona kukahle ukuthi behlatshwe amajection
injection ngoba impilo yabantu imele iye lapho yayikhona umkhuhlane lo ongakabi khona ngoba kathesa umntwana abasaye esikolo akulalo utaba lwenzayo.
Umfundisi Willing Moore Mhlanga isiphathamandla sehlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi kumele uhulumende abone ukuthi ayatholakala lawo majekiseni.
Kambe ngabe kuthiwani ngalabo abafisa ukuthi bahlabe bazivikele bavikele izimuli lomphakathi wonke kodwa besela ithuba ngesizathu sokusilela kwalawo majekiseni. Kuyacela njalo ukuthi ugatsha lwezempilakahle lukwazi ukucacisa ngalokho.
Phezu kwalokho umfundisi Mhlanga uthi ufisa ngabe kuba khona ukusebenzisana okwaneleyo labamabandla okholo lesiKristu.
Ubukhokheli bunesicelo osiya kuhulumende ukuthi amabandla lawo abe labo abazabamela kulolo qembu elikhangela konke okumayelana ne-COVID-19 elizweni.
Ngakolunye udaba olufanayo uhulumende uveze ukuba usezotholisa uhulumende wakwele Namibia inkulungwane ezingamachumi amabili zamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 20,000 doses njengesibonelo sokusebenzisana lobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa. Abogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana ngendlela zebulenjini eye-Twitter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngingumevis Gama.
Kunjalo nje abenhlanganiso zababalisi bathi izikolo azikalungeli ngokugcweleyo ukuvula bethi lelinyathelo lijume ababalisi kanye lezikolo ikakhulu labo okumele abafundi behlale khona ama boarding schools. Ngakwelinye icele abazali bathi izikolo zifuna abantwana babuye ezikolo behlawule ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende wethule lumbiko izolo ethi abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso bazavula ngeviki ezayo mhlaka 30 Ncwabakazi kuthi abanye bonke bazaqala mhlaka 6 Mpandula. Umsekeli womkhokheli weZimbabwe National Educators Union iZineo uMnumzana Vusumuzi Maphosa usola isinqumo sokuvulwa kwezikolo.
Izikolo ngibona zingakabi ready ukuvulwa ngoba kumele abazali babhadale imali ukuze izikolo zenelise ukubana zithenge impahla zokuvikela umkhuhlane lo kunye lokuthi bathenge ukudla. Abazali bebengabhadali ngoba bajunyiwe. Ababalisi abafundisa emakhala obaluhlupho olukhulu kakhulu elokubana ingcosana imali abayitholayo sibele sebayiqeda kakusoze kwenelise ukuthi babuyele ezikolo bayivula. Njalo besikhuthaza uhulumende ukubana ame kancane maybe nge 2 weeks bafakele ababalisi imali zokubana bayemsebenzini.
UMnumzana Raymond Majongwe unobhala wenhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende acabangisise isinqumo sakhe sokuvula ezikolo. Unkosikazi Melissa Mkwebu, umzali olomntwana ufunda ibanga lika Form 4, ehlala esikolo, uthi kulobunzima ngoba abaphiwanga isikhathi sokuthi balungiselele kanye lokubhadala indleko zezikolo.
Isinqumo esithethwe nguhulumende siyasibona, siyasizwa, kodwa njengabazali silokudana okukhulu ngoba isikhathi esiseleyo ukuthi izikolo zivulwe sincane kakhulu ukuthi sikwanise ukuhlanganisa konke okufunekayo. Okunye esikunanzelelayo ukuthi akula plan yokubhadala i-school fees. Izikolo ziyabe zifuna imali yazo ngokugcweleyo. Lokhu kusuke kusiphazamise kakhulu okokuthi ngakukhona okwenziwayo phambilini ngendlela yokubhadala i-school fees nxa izikolo zivulwa zihle ziyevalwa ngo-December ukuthi lathi sikhululeke.
Kusenjalo umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro eqeda ukuhlola ukuqhutshwa kokuhlatshwa kwabantu amajekiseni awe-COVID-19 vaccine esibhedlela sePhari Renyathwa wazise ukuthi amabandla ezokholo asengaphathisa uhulumende ukuhlaba abantu ngokuqoqa amalunga ebandla lokukhetha abongi lamadokotela abasemabandleni ukuze baphiwe amajekiseni bahlabe abakhonza lawo. UMnumzana Gift Khadebe, umhlali wakobulawayo upha umbono wakhe ngalokhu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu ukubana laba amachurchi bevunyizwe ukuthi bevaccinate amalunga ebandla lakho ngoba ungakhangela lakho phakathi kwamachurchi kule inhlobonhlobo yabantu abatshiyeneyo labodokotela labanesi bakhona. So nxa abantu laba abalolwazi bezempilakahle bekhona phakathi kwamachurchi kuzancedisa ukuthi bethi beyenze kube be-instille i-confidence ebantwini ababalidayo kuzabalula njalo ukuthi abantu bekwazi ukuvaccinatewa bekwazi ukuthi bavaccinatewa yilaba abantu abasunda laba abakhonza laba. Ngombono wami ngibona yinto enhle kakhulu njalo ezancedisa ukuthi sikwanise ukuachieve herd immunity abantu abaningi bekwazi ukuthi behlatshwe.
Inkosikazi Ethel Ngwenya, omunye wabazalwane abamukele ukuthi abantu bahlatshwe emasontweni, uthi bayakwamukela ukuthiwo nguhulumende.
Ngezinye indlela into enhle nje ngoba bekunzima ukuthi sithi abantu ababuyele ezindlini ngoba kabahlatshwanga. Kambe abantu belande ukuzosindiswa, omunye lomunye ususwa into emsusa ngibo nemzini wakhe uthi aze esontweni. Kodwa nasesithatha umsoswa ngomsebenzi othi naye abantu kababuyele ngoba bakahlatshwanga. So kungaba ngcono nje abantu bazibuyele nje bekhululekile, behlatshiwe, abuyezohlatshwa, abuyele emzini, sibuye sizosonta sikhululekile sona.
Izikolo zazikhanyelelwe ukuvula ngoNhlangula, kodwa ngenxa yokumemetheka ngamandla kwe-COVID-19 eZimbabwe zagcina zivalwa okwenyanga phose ezintathu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abantu laba bafike esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport eHarare ngendizamchina yohlobo lweBoeing 767. Bebethwele impahla ezinlutshwane njalo bengafuni ukukhuluma lentatheli zindaba. Kuthi omunye wabo utshele intatheli ukuba kabasoze bekhulume lentatheli. Ngemva kokufika kwabo bathethwe basiwa endaweni yeziphamb eseDarondale, lapho abazagcinwa khona okwensuku ezilithumi kulandelwa iziqondiso zikahulumende zokubona ukuthi abantu abavela phandle kwelizwe bale COVID-19 loba hatshi. Ekhuluma nomsakazi weZBC, umholi weziphepheli kugatsha lukahulumende lwezemsebenzi umnumzana Thothamirepi Tiribabi uthe uhulumende ucela abantu ukuba bakhangele izihlobo zabo eziphum. Kunyanga ephelileyo ngemva kokuphendukiswa kwabanye abaxotha kweLebhilitane, uhulumende weZimbabwe uthi lokhu kuveza ukuba ubudlelwane phakathi kwakhe namanye amazwe omhlaba sekusiba ngcono. Kodwa ingcitshi wezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthe lokhu kubangelwa yiCOVID-19 ngoba amazwe engasafuni abantu abaningi ikakhulu izephula mthetho.
Esikubonayo lapha inga uhulumende weUK deporta ama Zimbabweans akade eseUK kusitshengisa ukuthi asingeke sithi ukuthi kulunga ukuthi sokulunga udlelwane sokulunga. Lokhu sikumele sikukhangele kucontext esikiyo eCOVID-19. Ngoba ukuthi iCOVID-19 isifake istrain kulokuzeni kumakhofazi amagovernment lawo kuya kulama refugees eZimbabwe khona. Ngoba kula maziphopho esikhona, so ubonani mina iCOVID-19 containment measure leyenzwayo.
Uqhubeke sithi eZimbabwe kalenzi okunengi ukuthi abantu balo bengakholisi ukuhlala kwamanye amazwe.
Ubukhona ngoba ubudlelwano singathi buyalunga ma kungokuthi kade kungela i-problem nje iCOVID-19. Nje kulapha singakusebenzisa ukuthi utshengisa ukuthi ubudlelwano bayalunga kumbe utshengisa ukuthi abantu sebesiba lani, sebesiba le-confidence ku-government yeZimbabwe ukuthi sebejika. But ngale nje kule situation esikuyo kutshengisa lo.
Esinye sakamu seHarare umnumzana Gibson Nikadzino uthi kumele uZulu amukele abantu abavela kwamanye amazwe.
The society should be able to help in rehabilitating these people. We have not been home for a long time.
Abantu laba kumele bamukele ngoba sebehlale isikhathi eside bengekho kuleli. Kumele abantu bezame ukwenza okuhle njengabantu lokuvikela indawo zethu ebantwini laba.
So there has to be a balancing act between doing what's appropriate as human beings and also safeguarding our community.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule. Ukuza kweziphepheli lezi kutsho ukuba sekulabantu abangamashumi amabili lanye ngemva kokuza kweqembu lakuqala bevelela eBritani kunyanga edluleyo. Uhulumende weBritani useveze ukuba kuzaphendukiswa izizalwane zeZimbabwe ezikhishwa emajele ngemva kokubotshelwa amacala ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
lethu kulamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni negciwane le-coronavirus. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections. Lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19, amanye amazwe afana leZambia esibalo khetho. Ekuqaleni komnyaka odluleyo, uhulumende wethula isinqumo sokuthi awusoze kwenziwe ukhetho umumo wegciwane le-coronavirus uze ube nganeno. Lokhu wakutsho lanxa kwaba leziqhenxe ezimbalwa ezedalela ePhalamende lamakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT. Umanyano we-World Health Organization wathi ukhetho luqakathekile okokuthi kumele lwenziwe kulandela imigoqo evimba ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanye amazwe alandela linkuthazo enza ukhetho, kodwa eZimbabwe lokhu limenge lokuthi ukhetho luzenziwa kuphela nxa kungasela ubhubhane lwe-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
When ukuthi thina lati njengeZimbabwe siloku sifunda sibona uba nabanye bakwenza njani, ngoba into yonke yasukuthi uzaba wedwa oyaziyo. Uhulumende weZimbabwe ebona kufanele ubana emise ukhetho esesabela uba nobhubhane lolu lungasuka lutshabalalisa abantu, kodwa siloku sithatha ama-notes kwezindawo lapho sukwenzakale khona, sibonile eZambia bakwenzile. Siyafunda khonaphana sithatha ama-notes bana bakwenze njani, kwenza ukuthi lathi ngapha nxa sesikwenza sikwenze ngendlela epheleleyo engasoze igcine isisifake engozini esizama ukubana siyivikele ngama-lockdown lawa akhona kulezi nsuku. Phela abantu abadala bayatho ukuthi bona ibuzwa kwabaphambili phela indlela.
Ye, nanto udaba mnumzana Chirodza, lina njengebandla sizwa likhonona ukuthi hayi ukhetho kalwenziwe kwezinye indawo luyenziwa. Uthini ngalokho kukhulunywa ngubaba uJuma?
Lokho akutshoyo ngiyakuphikisa sibili, ngoba awungaza ukuthi wena yindlela ebuzwa kwabaphambili esithophela abeZambia. Indaba le ngiye-medicine, ngiyamadokotela. So nathi silawo amadokotela angahlola leyo ndaba. Into emqoka nje yikuthi iZANU-PF kayithandi ukuthi kube lokhetho, ngoba ungananzelela u-Eddie Cross wavela wakutsho ukuthi ama-election ka-2023 aza postponwa. Ungaboni into ikhulunywa ngu-Eddie Cross uhlube kwazi ukuthi iZANU-PF izalandela. U-Eddie Cross uke wakhipha isinqumo nge-Reserve Bank. Abe-Reserve Bank bayala but sayathola ukuthi kwakuliqiniso. Ulokhu uze ne-Eddie Cross wakhuluma njalo ngendaba ezokuyilwa kokhetho kusetshenziswa enye organization NCITA. So that's the first point. Into esibili ikuthi ukubhanwa kwama-election kusukele mhla ka-October 2, 2020 kuyi-statutory instrument number 225A of 220. Kwakuyi-public health COVID-19 prevention, containment and treatment amendment regulations. Leyo ncwadi yabalwa ngu-Stantime Chiwenga, right, esithi yena akusoke kube lama-by elections. Siyathola namhlanje ukuthi kungela ma-by election njalo abantu abasebebiselwa esikhundleni nabantu abakuhlangothi lukamonzora hatshi abakachamisa. But ungakhangela bona abezani ikakhulu o-Richard laba abe-Martin North, khangele emashi West, abantu bezani babe lokhu babe lokhu bebuthana
nantu daba chung
right njoba ngitshilo maphambilini uhulumende ebengabe leshuwa lesiqinisela sokubana ukhetho lolu lungaba njani njengoba nje besingela any presidents before kuselakala lokhu ngakho ngitshilo njalo ngathi hayi thina vele asiboni kule ntembe ukukopa into enhle sikhangele siyabona ubana iZambia ikubambe njani kwinto lokho ngakho ke mina ngiyabona ubana emaduzaneni lapha uzabona lathi sesikwanisa ubana sithi hayi into le singayibamba siyenze kanje uhluphe siba lalo yikuthi sisuka sibe laba odoubting Thomas abaningi kakhulu umuntu ahlayale engakaboni ukuthi uhulumende na uzayenza njani but sikubonile kaninginingi uhulumende izinto ade becala abantu becala ubana asuzazenze ebezenza ngemuva kokubana esebonile ubana kubanjwa kanjani kuhamba kanjani so into le ehlala ikhulunywa ubana uhulumende lo is a listening government kuqinisekile mpela mpela siyalalela siyafunda bese sisenza esingasuke sikwenzeke kuphi ngokugijimela ukwenza ngoba ubhubhane lolu beluchaya luchayele mina nginje so luchayele umzukulu wami lwaluchayela umfo wethu sibili omdala kunami so yinto echaya ekhona ephilayo so-ke nxa kunjalo asonto ngapho kudlala ngayo upho ngokwenza nje ukuchaya indima nje engathi mhlawumbe nje yinto nje yamaphepha a yinto ekhona ephilayo ngakho-ke uqhelisekile ubana khona ngezikhathi zonke ungakayenzi into enjalo funda ufundisise ubone kanti esigani tabona abantu abaningi babecaba ukuthi bona sokuzavulwa njengoba amafigures asehlile kodwa ngenxa yamanye ama-scientific reasons abe i-advisor i-ministry of health kulokhu silokhu siku-lowdown ela-level 4 yona leli okuyinto enhle hatsho umuntu okuyenza okuthatheka asenzeli ngendlela yokuthi bona siyabe siqinisekile sikwazi ukuthi asiyenzani ngoba singapha ngokuthatheka siphongolandela nje singafundanga kuhle yikho lapho esegcina sesingena emanyaleni nalawo esizama ukuwabalekela
nanto udaba mnumzana Chirodza
ye hayi mbona ukuthi umfo wethu lapho ulokhu ephikelela ngokuthi abe ezama ukuthi asiqile ngento engekho lapho uthi yena akuzange kube le presidency manje isithi presidency isikhiwo esitshengisa ukuthi into eseke yayenzakala ngifuna ukutshela umfowethu lapho ujosefa ukuthi mhla ka-October 18, 2020 eGini kwaba lama-presidential elections mnyaka ophelileyo lo October 28 kwaba lama-elections eGhana kwaba lama-elections e-parliament ngibonani sangowesi-10 ama-election awesi-10 vele okuthi vele awudingakali i-president into esobala nje ukuthi umnangagwa kafuni ma-election
umnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU PF umnumzana Joseph Chuma
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave
okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika ngemva kokuzamazama komhlaba ukwahlasela eleHaiti ngozibandlela womnyaka ka-2010 kwabhubha abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu 150,000 izizalwane zelemelika zahle zasungula uhlelo lokuphathisa zathumela abokuhlenga abawelwe ingozi odokotela kunye lenqwabanqwaba yokudla amanzi imithi impahla yokuzihlanza lamatende okuhlala mhlazi ku-14 Ntulikazi kuwonale umnyaka kube lokuzamazama komhlaba njalo kwele Haiti kwafa njalo abantu abaningi abanye badilikelwa izindlu balimala elemelika njalo laphathisa abantu bakwele Haiti. Kolunye njalo udubo lwabantu bakwele Haiti ngidaniswe ingozi ebangelwe ikuzamazama komhlaba okwenzakale eSaint Louis du Sud kwele Haiti namuhla ekuseni.
sithumele amazwi enduduzo kubo bonke abalahlekelwe izihlobo kumbe abathole amabhizimusi abo esechabalele. Ngivumele ukuhanjiswa koncedo ngesiphangiphangi ngakhetha isiphathamandla senhlanganiso ye-USAID uSamantha Power ozakhokhela uhlelo lokuphathisa, kutsho uMongameli Joe Biden. Sisebenzisa inhlanganiso ye-USAID sisekela imizamo yokucwayisisa ukuthi kwawonakala okunganani njalo lokuphathisa abalimalayo labadilikelwa yizakhiwo zabo. Elemelika lizahlala lilobudlelwano obuhle leHaiti njalo lizaqhubekela phambili liphathisa ngemva kwesehlakalo lesi. EleHaiti lihlala libhekane lendubo ezibangelwa ngumkhathi ezifana lokuzamazama komhlaba lezulu lesiphepho. Ngalokho inhlanganiso ye-USAID yaqala ukupha uncedo inhlanganiso ephathisa ukuhamba-hamba kwabantu ngamazwe e-International Organization for Migration, leyomanyano we-United Nations World Food Program, ukuhlala ziqaphele ingozi lezi lokuphathisa uhulumende weHaiti ukuthi enelise ukusukuma ngezikhathi ezinje lokwaba uncedo ngemfanelo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ingozi ifikile kweHaiti, uncedo lwempilo luhlale lulungele ukwabiwa kulabo abayabe beludinga ngesiphangiphangi. Ukuhlakanipha komqondo lo kube sobala ngemva kokuzamazama komhlaba lapho inhlanganiso ezisebenzisana le-USAID zenelisa ukuphathisa ngesiphangiphangi. Phezu kwalokho, inhlanganiso ye-USAID yathumela ugatsha oluphathisa abawelwe ingozi olu-Disaster Assistance Response Team kumbe DART ngesikhathi esifitshane kulandela ingozi yokuzamazama komhlaba. Ngenyanga kaNcwabakazi ziku-16 kulandela isicelo sikahulumende weHaiti, i-USAID yathumela inhlanganiso ehlenga abawelwe ingozi i-Urban Search and Rescue Team eselizweni leHaiti, iphathisa ngokudinga abalokhu bengabonakali beyingxenye ye-DART bephathisana lezizalwane zakweleHaiti. I-USAID iyathola njalo uncedo kugatsha lwezomvikela olwe-Department of Defense kusigaba se-United States Southern Command logatsha lwe-US Coast Guard oluthwala amalunga ogatsha lwe-DART ukuya lokusuka kundawo ezilomonakalo kunye lezizalwane zakweleHaiti ezalimalayo edolobheni le-Port-au-Prince. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko ukuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumilane ijekiseni ye-COVID-19. Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weleBhilitane zifike elizweni namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.